mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 17 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Varairidzi vari kuzokwenda paphase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu, vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wachipiri kusvika musi wa5 June hakuna kuteererwa nemushandirwi wedu, haana zvaakaita kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu. Vakangoita kuwedzera kutimaidza vashandi, kuwedzera kuvagadzira kutocha.
Varairidzi vanoti vacharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu. Gurukota rezvemhando dzemoto rinoti ZESA iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi.
VaJulai Moyo vari kuita kunge zvinonzi chitungwiza hosi havatungamiriri kubva pavapinda pachigaro chavo 2017 kusvika patiri nhasi. Hatisati tamboona rutsoka rwavo mumusha wechitungwiza. Saka zvinoreva kuti nematsamba nemapetisheni atakanyora zviri kureva kuti vavasati vada kusangana nesu.
Sangano rechitungwiza Residence Trust rinokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uchaitwa nhasi mangwanani nemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu. Mukuru weATUS vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti hurumende haina chayakaitira varairidzi mushure mokuramwa mabasa kwavakaita mwedzi wapera, vachiti sangano ravo richaramba richiita izvi kusvikira hurumende yanzwisisa. VaMasaraure vati varairidzi vaifunga kuti hurukuro nehurumende dzinogona kupedza zvichemo zvavo vave kuona kuti vakamirira chitima panokwirirwa mabhazi. Tatadza kubata gurukota rezvemabasa amai Sekai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende.
Varairidzi vari kuzokwenda paphase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu, vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wa3 kusvika musi wa5 June hakuna kuteererwa nemushandirwi wedu, haana zvaakaita kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu. Vakangoita kuwedzera kuvitimaidza vashandi, kuwedzera kuvagadzira kutocha kuda kuwedzerwa nyima masalaries avo. Asi varairidzi vari kuti nhamo yatinayo yatakambenge tayataura isiripo. Vamusekupiri musi wa18 varairidzi vose vanomubato reatus nevamwe vose vari progressive vachanga vachizoreba kuenda kumabata kusvika musi wa21 tichienderera mberi ine danho rekuratidzira kuti tihore mari inotenga kuti hurumende ngaitipe mari yedu yatinotambira ari $6 kana kuti market equivalent. Urongwa uhwu huchange huchienderera sezvekuvhaluta musi wefriday tichiona kuti danho ratapera tatasvika papi. Asi varairidzi vari kuti musi wechishanu uchisvika ngatitingoitei investment nenyaya yekuti hurumende haisi kutiteerera. Asi pari zvino takanangana nekusvika musi wechishanu tichaona kuti zvinenge zvafamba sei. Asi tokufara tichiona kuti varairidzi vose varedi kuti varwise kuti vakwanise kupuwawo mari inotenga mari inokwanisa kuti vachengete mhuri dzavo.
Mamwe masangano evarairidzi anenge achikujoinawo here mukuratidzira uku mukumbomira mabasa uku?
Tinofara kuti vanhu vese vapika vachiona chiedza, vanhu vese nevamwe vaisimbofunga kuti nhaurirano dzine dzazvichazvara vakuona kuti aiwa vakatomirira vakatomirira chitima pabhasitopu rezupo, saka hachikubhobhera chauya vakuuya vatipitirwise pamwe chete.
Kuvazwa mambora mwamabasa masvondo maviri matatu apfuura pakamboita hurukuro here nehurumende pane zvamakambonzwa here kubva kuhurumende maererano nezvichemo zvenyu
hurumende yakatibidzira MDMC yakatibidza shamwari dzayo dzekuvapekitaso kuti vataurirane vachimwa havo svitigadzike panyaya dzedu asi kutobidza kwakataita musanganoyo vakuri kuona chitipo chekuturamwa mumbasa kwatataita asi nenyaya yekuti vakafunga kuti setubrutalisa kwavanga vaita vanhu vachisunga vanhu vachirova vanhu vachishinzira kuti hatichazokubhadhare vanhu mari vakafunga kuti pamwe zvagumira ipapo vakangogumi nhaurirano dzavo hapana chadzakazvara asi izvezvi vashandi vari kuti aiwa zve hatichazogumira ipapo tichitenderera mberi tinotarisira kuona kuti taramba takadzanya zvakanyanyisa takabatana titaura nezvi rimwe chete toona kuti hurumende yedu ichidi ichinjevenyisa mwoyo chatinonyesarira pachitiko chatakaita kumashure takawedzera kutibatanidza sevashandi takawedzera kumodzeta vamwe vanga vaine kutya takaita kuti mweya wekutya utame nevanhu vanhu vaone kuti no hapachisina chatiri kunyanya kutya nekuti tero tikaratidzira tikushungurudzwa tikasaratidzira takaa tikushungurudzwa nenhamo saka vashandi vangobatana vava kuti izvezvi nguva inhaku chisina chekutya yanguva yekuti tiratidze kutitumwa kwedu nenzira iyoyi yekuramwa mabasa kuti vati pamwe tinanzike tikabhadharwa mari dzedu tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Mukuru weATUS vaObert Masaraure vari parunhare nestudio 7. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanoti zesa iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi uye kukurudzirawo vanhu kuti vashandise zuva kana kuti sola kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwemagetsi rakonzera matambudziko akanyanya munyika. Magetsi ari kudzimwa zvotadzisa makambani kuita mabasa. Vanhu mudzimba vari kuonawo nhamo sezvo pasina ari kuziva kuti anoenda kana kudzoka nguva iyi. Zesa ine chikweretiwo kuEskom yekuSouth Africa neKahora Basa yekuMozambique chairi kutadza kubhadhara chinosvika mamiriyoni makumi masere. Makambani aya ari kuramba kupa Zimbabwe magetsi nechikwereti zvapa kuti dambudziko ribve rakomba. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachasi akatanga nekuvabvunza kuti nyaya yekuti vanhu vari kubhadharawo nemaRTGS asina simba handiwo here ari kuremera zesa inozoda kubhadhara zvikwereti nemadhora ekuAmerica.
Ndo nyaya dzatiri kuita samagetsi tinogadzira zesa iyo nyatsosimba kuti tikiti RTGS ruzhinji rwevanhu haruwane maamerican dollars saka totongoita izvozvo kuti tibhadhare vanhu vese kana vachibhadharawo mari dzavo hapana chinonyanya kunoita.
Chimwe chichemo chaimbenge chiri kuzesa makore apfuura aya musati mava gurukota rezvemhando dzemoto changa chiri chekuti icho dzimwe nguva vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisa makurukota ehurumende vanga vasiri kubhadhara mari kuzesa. Zviri kufamba sei panyaya iyoyo?
Zesa inacho chikwereti chihombe. Vanhu vakawanda ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe chikwereti ndeche 1.2 billion. Nyange chakati makurukota ose ane chikwereti che 5 million zveshuva shuva vangaite chikwereti chinosvika here 1.2 billion? Handizvo. Zvikwereti zviripo zvihombe zvemalocal authority mamwewo madepartments egovernment dzakasiyana siyana then neruzhinjiwo rwevanhu saka chikumbire kuti perfect badare marizeti kuti vatambe tine magetsi.
Totarisawo zvimwe zvamamuchiedzawo kugadzirisa iro dambudziko remagetsi. Zvii zvimwe zviri kuitwa nehurumende kuti dambudziko risarambe richidzoka?
Tine zvinotarisana nesu tinge tichiona kuti tine mainvestment munyaya dzesolar nemamwe esaya atinoti marenewable energy nekubvisa vanhu vakawanda pagrid vanenge vapasolar vozoenda havo pamagetsi ezesa manheru asi masikati vanenge vachishandisawo zuva iri ratakapiwa namwari ratisingabhadhari saka ndo maprograms atoda kuita nekuonawo kuti vanhu vakushandisawo magetsi zvimemwero akakosha magetsi anodhura saka tinadzimawo zvinhu mumba kushandisawo zvinhu nekuziva kuti magetsi edu ari kunetsa.
Pane urongwa here wekuchinjawo mitemo yezvekushandisa iro zuva pakugadzira magetsi nekuti tinoona kune dzimwe nyika kukurudzira vanhu kuti vashandise iyo sola iyi vanobvisa mitero yezvinhu zvakaita semasola panel nezvimwe. Muri kuitawo sei imi mukurudzira vanhu kuti vatange kuita izvozvo?
Kuzvino tiri kuita ongororo yezvese mitemo neziya zvatinoti maincentive zvatinoita kuti tinge tichinyengetedza mainvestors kuti vauye muno nepolisi yedu yesola tichaita kuti tinge ichibuda kuvanhu gore rinosati rapera.
Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Magweta anorwira kodzero dzevanhu nhasi mangwanani achata musangano nevagari vekuchitungwiza. Mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust, Muzvare Alice Diana Kuvheya, anokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uyu uchaitwa nenguva dza9 mangwanani anhasi paKey College mumusha weSeke. Muzvare Kuvheya ati Magweta achange achisangana nevanhu vanoda rubatsiro umwe neumwe vasingavabvisisi mari. Tabata Muzvare Alice Kuvheya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Taona zvakakodzera kuti tibatane neveZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vakwanise kuwanikwa vachiita inonzi Legal Clinic. Legal Clinic ichange ichiitirwa paKey College Unity K padhuze nepaAnglican Church tisati tasvika kuUnity C Junction. Legal Clinic donzo rayo nderekuti vagari vasangane nevanhu vakwenenzveri vemutemo kana kuti malawyers vachange vachionekwa one on one vachitaura matambudziko avo anosanganisira angadai ari nyaya dzeservice delivery kana kuti dzingadai dziri nyayawo dzavo dzavanoda kubatsirwawo nadzo muupenyu. Saka tikukoka vagari vose vemuchitungwiza kuti kana vachikwanisa ngavasvike paKey College kubva nenguva dza9 kusvika na4 ma1 on 1 pamwe chete nechitungwiza nevatungamiri vechitungwiza Residence Trust pamwe chete nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanenge vachikuonai.
Vanenge vari kumusangano uyu ndivanani uye vanenge vakamiririrani?
Vachange variko kumusangano vari kusanganisira magweta kana kuti malawyers ari kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe chete neni ndakamirira vagari nevamwe vatungamiri vari kubva kuchitungwiza Residence Trust pamwe chete nevagari vacho vanichange vachida kubatsirwa. Chinangwa chedu ndechekuti vagari vasangane nemagweta vakwanise kuwanikwa vachibatsirwa nyaya. Tine nyaya dzinosanganisira nyaya dzevashandi vasiri kubhadharwa, nyaya dzanambuya nanasekuru vari kuda matitle deeds, tine nyaya chaidzo dzekushayikwa kweservice delivery muchitungwiza. Ndo dzimwe dzenyaya dzichakurukurwa ende nedzimwewo dzakawandawo dzinenge dzichinetsawo vagari dzavari kudawo rubatsiro. Saka apa tadeedzerawo magweta kuti vakwanise kuwanikwa vachisangana nevagari vakwanise kuwanikwa vachivabatsira pachena.
Mava nenguva muchiedza kuita hurukuro negurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, makamboti mavabata here? Pane hurukuro dzamakamboita navo here?
Icho kwa adi kutitawe nengu vati chieza kutituona ni na vajulae mwe wanuwa numiririra makanzuru edu kana utima local government. Takanyura matamba, tikanyura mapetisheni, tikaendako, ase apati, sati tawaona. Chikutinesa ndi chikuti, vajulae moyo. Waru kuita unkunge zinonzi chitungu za usi avatunga miri. Kufapo wapinda mchipachi garo chao 2017 kushika patiri nasi. Atisati tamboona rutoka rwavo mushawe chitungu isa. Saka sunodewa kuti ni matamba ni mapetishe na ataka nyora. Surukulewa kuti wawasati wada kusangana nisu. Saka isusu sewa miri, sewa gari. Taronga zekare kuti tizokere ne ime tamba. Inove tamba ya kugumisira kunuanyorira. Kana vasina ticha zengeti kuzisa ya titinenge zengeti akutura matano hati.
Awe vanga wari mkuri we Chitrest, mshuare Alice Diana kufea, vari parunare kuchitumbiza ni Studio 7. Chombo charisa ziruma pepa na u anasi. Mu Daily News mune nyaya inokurudzira vamunangagwa kuti vaite hurukuro navachamisa kuti parongwe gwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Mu Daily News mekare vamunangagwa vanoti munhu wezera rechidiki ndiye anofanira kuzotonga kana vachinge vabva pachigaro. Mu Chronicle mune nyaya yegurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vanoti vanhu vanosvika milioni muZimbabwe vanorwara nezvirwere zvakasiyana siyana zvepfungwa. Muchronicle mekare mune nyaya inoti chirongwa chekuti vanoshandira hurumende vakwanise kutenga motikari kunze kwenyika vasingabhadhariswe mari panopinda motikari muZimbabwe chatangidza. MuStandard mune nyaya pamusoro pemapurisa akakanda uchi hunokachikidza muvanhu nezuro pavakange vachisunga vanhu gumi nevatanhatu vakange vachitengesa mari pamukoto muchinoi. Muchikamu chino chinopa vateererwe Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi yenyu ashamarariri Studio 7. Mimi nyaya yangu iri pana pasa vakataura paredhiyo vachitsanangura muchivabvunza nezvemutemo wakaiswa munyika yeBotswana, vachitsanangura nezvehugochani, vachitenda kuti Botswana yakaita zvakanaka nekupa mutemo wekuti ngochani dzive nekodzero. Pasa ivava hakuzi kutaura kwemunhu wamwari ikoko. Dai vari mumwe vasiyana neizvozvo, nekuti chinhu chinonzi ungochani zvinhu zvakatukwa namwari. Sodhoma iparadzwe namwari nekuda kwechinhu chinonzi ungochani. Saka dai vari vamwe vasiya zveupasta zvekudzidzisa vanhu, nekuti hakuna pasta anopa kuti anotenda kuti Botswana yakaita zvakanaka. Munhu wamwari anotenda kuti Mwari wariko achidzidzisa vanhu achitaura zvenyaya yehungochani pasina pasta ivavo.
Mangwanani paStudio 7 network ikendiri muSouth Africa. Nemaonero angu kuti dai zvaibvira vanhu vambosiyana nemweyo kuratidzira kozi kuratidzira. Kunofanira kunge kuchiitirwa kuvanhu vane mweya nemwoyo unoona. Hurumende yedu haizvioni izvozvo. Uye kuratidzira muZimbabwe kurwisana nemasoja nemapurisa. So mapurisa nemasoja havana mhinduro inodiwa nevanhu. Number 2, zvinokonzeresa zvekushungurudzwa kwevanhu zvikuru sei vari nezvematongerwo enyika zvatakaona muna January wegore rino. Zve tinoona kuti vanhu vazhinji havana mhinduro yavanowana mushure mekuratidzira. Ndiona sekuti zvakanaka kuti opposition MDC yaitore mukana uno wokuparidza manifesto yayo iyoyo. Haifaniri kunzi zvakatopfuura yayaiva nayo panguva yemakambeni. chenda na yoku mapurazi kuruku shunguru tuwa wanu. Wajiba rati zira kuti. Dae wali uru mende, wai wai tirashipi. Panesha wali kutari sira kuti wane uru mende ripo izvezvi.
Kwa zuwai wabati studio 7. Ndio kutauraho ndikiyo taura maoni rangu mukati menyika ya Zimbabwe kuti nyika yedu izvezvi yazoipa 2008 zvaitova nani izvezvi zvatova wesi bad to wesi chaiyo chaiyo kudai vanga vari vamwe vamunangagwa vaidai varizana zvakasiyawo chigaro nguva ichiripo zvazoita zvakaitova mugabi zviya zvokubviswa zvichisimba dai vari vamwe vakachenjera vaitobva zvautorizaina zvavo then kuti zvibvira iri zvigarira zvavo pavo vachidiki kuti vaamboona kuti vanoita sei pane zviri kuitika mukati menyika yedu hazvaitwa mukaona maticha ari kuronga kuratidzira zvinhu zvakamita manyama mirenu nonga usikuwanawo chouviri kuchavatiro kushanda kwavanoitawo madokita kuti akuenda futi pastrike muzoti vemagetsi futi saka inyika yose vashandira hurumende yese yezimbabwe veisiva kutoenda pastrike zvichimiita tauri zvinhu vamamiita zvaita hazvaipa saka hamina kuti nyika yachazonakawo rini ndatenda zvangu pera ndiri muno South Africa san knowledge not west ndatenda hangu.
Kwazwai Magadi West Studio 7 vanamukomba Jonga vanamukoma Bule inyangu ndinoda kutaura pamusoro recommend yakapiwa napastor veRoma nozuro yekukurudzira yaiyo hongochani inini ndinorwadzwa nazvo havafaniri kukurudzira munhu wapastor vakurudzire zvinhu zvakashata kudaro. Hatitozvitenderi muZimbabwe, hatide kunzwa nezvinhu zvakaita saizvozvo. Ndatenda hangu.
Munofaire muro Studio 7 mutaura nasimba rashe Nigel Dzikiti. Chekutanga ndoda kukwazisa vashamariri veStudio 7 Njonga Blessing. Ndangu imbo karuyo akawo machinja ose ane rudo achapiwa kona kona we kona. Ndinofara makandiridzo udo yangu kwa Studio 7 chiti chisa mbama chisa pamberera neso nchamisa
pazwai vashamari ve Studio 7 ndini mukoma tinashe nengo masha ndiri pano pa South Africa zvakaoma tatambura nyika yedu yeZimbabwe tatambura takatiza kunyika yedu yeZimbabwe unoda kugarikita muno South Africa ichiona kusvaka kuti tikwanise kurarama asi zvinhu zvacho zvakaoma bhata tazama nepatogona napo tigone kudii igone kubuchanda kuti tinoyora kumushoto kwasa kurarama ponje tinokudzokera kunyika ichipikirwa tichindoona kuti tingararama sei mukati menyika zvakai timboona zvari kuronga zvokubudisa mari chaizvo nezvinofamba sei bhata vopulimidzana mukana napo.
Kwazwai vashamarari veStudio 7 zita rangu ndoitwa Joseph ndiri paSouth Africa. Dai vatungamiriri veZimbabwe vanga vafunga zvakanaka vaishandisa havo kana randi kuti vashandise mari inotenga inokwanisa kuwanikwa nevanhu vakati wandei kwete US nekuti vanhu vashomashoma vari matop official ezano chete ndo vanowana US zvinhu zvaomera vanhu munyika ndatenda.
Tarangu ndinoitwa Mika Mulambo Kumanda Chipinge ndiri muno muWestern Cape Town kuKhayelitsha. Taikumbirawo kuti nyaya dzinoitika kumusha uko dzinonetsa dai mutungamiri wenyika vanova vaED Munangagwa vagonawo kusunungure vanhu vasangowane hisitori yekungoshungurudza vanhu kubvira kuhondo naiko zvinhu vanhu tatambura munyika tapota ngavatibatsirewo kunyange vakanyagara mubedroom nomukadzi. Taikumbirawo mai Munangagwa mai Cecilia vagone kuudza murume kuti please sunungura vanhu uitawo hisitori yakanaka mucheneswa pamberi pamwari kana musikatyi mwari ko munozotya sei vamunotungamira tisunungurewo tapota tafane nhamo kuno kumana tirofunga kudzoka kumusha akudzokeki nhamo yakasunga.
Vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakapinda mumigwagwa yeguta rePort-au-Prince muHaiti nezuro zvichiratidzira uye zvichiti mutungamiriri wenyika vaJovenel Moïse vabve pachigaro pamusoro penyaya dzeuori. VaMoïse vanopomerwa mhosva yokuwana mari zhinji zvisiri pamutemo muchirongwa chekutenga kweHaiti mafuta edzimotikari kubva kuVenezuela. Mudzimai wemutungamiriri weIsrael amai Sara Netanyahu vabvuma kuti vakashandisa mari yehurumende zvisiri pamutemo. Amai Netanyahu vazwa nedare redzimhosva kuti vadzorere hurumende mari inoita zviuru gumi nezvishanu zvemadhora. Aka akazi kekutanga amai Netanyahu vachimiswa pamberi pedare redzimhosva. Muna 2016 dare redzimhosva rakavati vabhadhare zviuru makumi mana nezvisere zvemadhora kumusikana webasa wavakange vasingabati zvakanaka. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa ndiTanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump nesvondo vakati mapepanhau maviri makuru munyika, New York Times neWashington Post, achavharwa pavanobva pautongi. VaTrump vakatsoropodza mapepanhau aya vachiti anonyora zvemanyepo nekuti anogara achivashora uye achitaura kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mumuzinda weWhite House. VaTrump vakati mapepanhau aya anonyadzisa America uye vavengi vevanhu. VaTrump vanogara vachitsoropodza mapepanhau aya nekuti vanoti anonyora zvavasingade. Zvondo rino zvekare, sangano riri kutsvakira vaTrump rutsigiro musarudzo dzemutungamiriri wenyika dza2020 rakacheka ukama nemasangano anoongorora kudiwa kunoitwa vaTrump nevanovhota. Masangano aya akanga achishandira sangano ravaTrump akanga abudisa ruzivo rwokuti vaJoe Biden vari kuratidza kudiwa nevanozovhota kupfuura vaTrump. Izvi zvakashatirisa vaTrump vakacheka ukama nemasangano aya. Zvanguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Varairidzi vanoti vacharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu. Gurukota rezvemhando dzemoto rinoti ZESA iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi, vachikurudzirawo vanhu kuti vashandise zuva kana kuti sola. Sangano rechidhukwiza Residence Trust rinokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uchaitwa nhasi mangwanani nemagweta anorwira kodzero dzevanhu paKey College mumusha weSeke. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.